Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 30 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vorega kuenda kumhemberero dzekuwana kuzvitonga kweBotswana mushure mekuudzwa kuti vachienda pamudya mudigere nemutungamiri wenyika iye.
Zvo mushure mekunge tapedza pakutanga takatombozama kutagoma basi tinokwanisa kubatsira vabereki muzvirarama asi takaona kuti mabasa akanga asingawaniki.
Nhasi tine hurukuro navatonderai dombo avo vakambosungwa nemapurisa mushure mekuratidzira kuUniversity of Zimbabwe apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaipa vanhu zvitupa zvokupedza zvidzidzo kana kuti madegree. Mapurisa orambidza vakaremara kuratidzira kumasvingo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzi vatatu vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vakasungwa nezuro mushure mekuratidzira pamhembereroro dzekupedza chikoro dzaitungamirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye vaburiswa muusungwa nhasi mushure mekubvisiswa madhora 10 pamunhu semari yekubvuma mhosva yekuita zvemusarinya kana kuti criminal nuisance. Vatatu ava havanoti vatonderai dombo, vaAlexander Mukamba navatembingo Sirushwaya vakasungwa mushure mekunge vasimudza zvinyorwa zvenyunyuto zvaiti vapedza chikoro nhasi asi mangwana vanenge vave marovha. Vatatu ava vakabva vangotorwa nevanochengetedza mutungamiri wenyika avanonzi vakambovabvunzurudza nekuvatyisidzira vasati vavaisa mumaoko emapurisa. Vadombo avakapedza zvidzidzo zvavo zveBachelor of Applied Arts vanoti vazorara pakamba yemapurisa iHarare Central Police Station. Vanoti vabvuma kubvisa mari yefaindi kuitira kuti vakwanise kudzokera kuchikoro nemuvhuro unouya sezvo vave kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo vachiita zvidzidzo zvepamusoro. Tabata vadombo kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Nezvire kugraduation ndakasimudza plakadhi yanga yakanyorwa senzvimbo graduate today vararehwe mangwana ivanjob.
Sei makatora pfungwa yekuratidzira pachiitiko chakaita sezuva iro rekuti makupemberera kupedza zvikoro kwenyu?
Takaona kuti chekunyanya taira kana kupemberera zvakanga zviri ndifoni. Sezvo mushure mekunge tapedza pakutanga takatombozama tichitagoma basi tinokwanisa kubatsira vabereki muzvirarama asi takaona kuti mabasa akanga asingawaniki ende zve tangotika tachiritoga bati kune vazhinji vatodzidza navo. Saka takazongoita sharudzo tikati sezvo indonzi ndiri mukuru aimirira mastudent zviri nani kutoreda nhuri nezvitungamiriro kuti tiudzewo mukuru wenyika kuti chatava kubata magraduati mabare because kugraduata kwacho seremoni yacho yose aishareva zuva rinofanira kureva kuti rinofanira riri zuva rekupembera asi vanhu vatinge vachitochema kuti kwezvinoti ndakanga ndiri mukuru wevadzidzi vose paunivesity of Zimbabwe kubva gore rapfuura kusvika gore rino tapedza zvidzidzo zvedu zvekutanga.
Makashungurudzwa here muri mumaoko evanochengetedza mutungamiri wenyika kanawo kumapurisa?
Kungochisidzirwawo ndo zvakanyanya kuitika. takanga chine vanochengetedza mukozimba akava kumapurisa kuchisitira kurova kana kuti hatina kubudisa mumwe.
Imi makanga muri mumwe wevanhu vaigraduata here nezuro?
Ndanga ndiri padoka reanhu vaigraduata nezuro. Asi tozariita ndeve tichinogona kuiniwa masekusiko sedu nechitorambisa kuenderera mberi nechikoro zvisangatazi.
Vanga vari mumwe vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vakasungwa nezuro vatonderai dombo vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, pane mashoko anoti gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vanyorawo padande mutande reTwitter kuti vadombo vanogona kusapiwa chitupa chavo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMoyo pamusoro penyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana kuenda kumhemberero dzemakore makumi mashanu nyika yeBotswana yawana kuzvitonga kuzere sezvanga zvakatarisirwa. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vainge vakoka vaMugabe kumabiko aya aitirwa kuGaborone, asi vaMugabe vatumira gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasimba raShombenga yeGui. Vakuru muhurumende vasina kuda kudongwa nemazita vaudza Studio 7 kuti vaMugabe havana kufara nenyaya yekuti vaKhama vakaudza nepfenyuro yenhau yeReuters kuti vaMugabe vanofanira kuchienda pamudyandigere nekuti kuramba vari pachigaro kuri kudzorera nyika yeZimbabwe neSadik kumashure zvakanyanya. VaKhama vakati munhu haafaniri kuramba achitonga kwemakore akawanda nekuti haana zvitsva zvaanenge achaunzira vanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabenge.
VaZulu, zvinobva nekuti munhu atarisa nedii ripi. Chekutanga chandingatotaura ndechekuti zvinoshamisa nemhaka yekuti vaMugabe munhu wekuti mukana wega wega wavawana wekukwira ndege vachisiya nyika yavo vanoushandisa nemazvo. Saka zvinokatya matsa kuti havana kuenda kuBotswana kwavanga vakokwa ukatarisa nedivi iroro. Asi manje ukazotarisa zvakadzamadzama munhu unonoti hazvingakatya madzi nekuti vaMugabe somunhu anenge achizviti munhu mukuru muSadhaki muno uyezve munhu mukuru muAfrica vanozviona sekuti munhu asingafaniri kutsiurwa. Saka pavakanzwa vaKhama svondo rakapfuura iri vachiti aiwa vaMugabe vakwegura vangu vabe vakoniwa kutungamira nyika yavo, vaMugabe havafaniri kunge vachiramba vari pachigaro. Zvinhu zvandinofungidzira kuti zvakavashungurudza chose vaMugabe. Ini kuti makatarisa munotoona kuti imimi pane zvakawanda zvakanyoreka nezvakawanda zvakataurwa nemakurukota avo, ivo hatisati nyatsonzwa zvedu kuti vari kufungei.
Asi semaonero enyu, kunyange hazvo vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti dzesadhikidzi vasingabude pachena vachishora vaMugabe, mungati Zimbabwe iri kuonekwawo sei nedzimwe nyika?
Vatungamiriri vekuchamhembe kweAfrica nyangwe nevamwe vemuAfrica tadzikadzika zvakanyanya, vane tsika iyoyo yekusadziurana, vane tsika iyoyo yekudzivirirana, vane tsika iyoyo yekuchengetedzana yekuti vanotomirira kumbaiti pazoonekwa mitumbi yavanhu. Vanhu vatourayiwa vakati wandei, kukaurayiwa mumwe muviri vanoramba vachiita sekuti havazvioni. Vanhu vaurawa vakawanda zvakanyanya ndopavanozotanga kuvhura miromo yavo. Zvino tinotoona sekuti izvo zvinoitwa navaKhama izvi zvinhu zvakatonaka chose nekuti zvinhu zvinoratidza zvinofanira kunge zvichiitwa nevamwe. Tinovimbawo kuti vamwe vanoona chiedza mune zvinhu zvakadai, vamwe vanoonawo kunaka kwazvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabenge vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Zita raamai Grace Mugabe, mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, rakabudiswa nezuro makakatanwa ari mudare High Court pakati pemumiriri weBait Bridge mudare Senate amai Tambudzai Mohadi nemwe murimi wechichena wekugwanda vaGeorge Watson. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Amai Mohadi avo vanovewo nhengo yeWomen's League uye vari mudzimai wegurukota rezvevasori vaKembo Mohadi vakaburitsa zita raamai Mugabe mudare nezuro mushure mekunge vabvunzwa nemutongi wedare Justice Nokutula Moyo kuti sei vaive vauya kudare vasina gweta rinovamiririra. Amai Mohadi ndiwo munhu akadomwa pekutanga kana kuti first respondent muchirungu pakati pevamwe vanhu vakadomwawo munyaya yechimbi chimbi yakakwidzwa kudare reHigh Court navaGeorge Watson vepapurazi remakado range kugwanda vachikumbira kuti dare iri rirambidza amai Mohadi nevamwe vavo kuti vasapamba kana kukanganisa mafambiro ebasa papurazi iri. Amai Mohadi vakaudza dare kuti nyaya iyi yaive nechekuita neWomen's League, saka vaifanirwa kupiwa nguva yekuti vataurire amai Mugabe nedzimwe nhengo dzeboka remadzimai reZANU-PF kuti paitwe musangano wekuronga kuti mari yemagweta yaizobhadharwa sei. Justice Moyo vakaburitsa tsamba yakabva kumagweta emudenda attorneys yairatidza kuti magweta aya ayo aitarisirwa kumirira amai Mohadi nevamwe vavo aisakwanisa kuita izvi sezvo aive asina kunyatsoudzwa zvizere pamusoro penyaya iyi. Pavakabvunzwawo kuti vaive vanyatsotaurirana vakapedzerana here panyaya yemari nemagweta emudenda attorneys, amai Mohadi vakaudza Justice Moyo kuti havaifunga kuti magweta aya achatarisira kuti ivo mbune vavabhadhare mari iyi nekuti nyaya yekuti magweta aya avamirire yaive yabva kumuzinda weZANU-PF kuHarare, vakatiwo vaifungidzira kuti magweta aya aive audzwa kuti aizobhadharwa sei. Justice Moyo vakatambira tsananguro yaamai Mohadi vakavapa mukana wekuti vagadzirise nyaya yekumirirwa kwavo nemagweta vachiti nyaya iyi yaizonzwikwa zvizere nemusi wechipiri svondo rinouya. Justice Moyo vakati nyaya iyi yaive yamboendeswa mberi kaviri kwose, vakatiwo sezvo yaive yakwidzwa kudare sechikumbiro chechimbi chimbi nyaya iyi yaizonzwikwa nemusi wechipiri uyu zvisinei kuti ivo amai Mohadi vanenge vauya kudare nemagweta anovamirira here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vanorarama neurema kumasvingo varambidzwa nemapurisa kuratidzira nhasi. Mutora doenau Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Vanotungamirira sangano redisabled amalgamated community trust kana kuti DART vaHenry Chivhanga nevamwe vavo vataidzwa kukamba yemapurisa yemasvingo central vachibva vaudzwa kuti vamire kuratidzira kuvange vakaronga vatsutsumwa neutongo hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vachivhangwa nevamwe vavo vabva vachengetedzwa nemapurisa. Imwe nhengo yeDART vakabva mugwadi vati vashushikana nezvaitwa nemapurisa.
Nonga tine tsamba yamuri kuona iri pano iyi. Tsamba iyi inotitaridza kuti vakatitendedza. Asi nhasi tava kuti tava kutanga taunganidza vanhu vane urema hwakasiyana siyana. Ivo vabva vatora utungamiriri hwedu vakaenda nahwo vakati havachatitenderi kuti tiratidzire.
Vachibvanga vazobudiswa mukamba yemapurisa vakawana nhengo dzavo zhinji dzatoenda, asi ivo nevamwe vavo vanotungamirira vashoma vazongoendera mberi nekuratidzira. Kunyange varatidzira vari vashoma vati vakudirira mune zvavanga vachiita.
Isu tinoti tabudirira in the sense yokuti at least tagona kungoreva zvatinoshuva sevanhu vanorarama neurema. Asi chatigumbura ndechokuti mapurisa pavandishedza vabva vapinza mweya muvanhu vedu wokutotyidzira, nokuti pavangonzwa kuti ndadamwa kumapurisa ndavaudza ndokwandadamwa. Chandadanirwa papa sina chikonzero cho, asi kunzi chiregai, asi vasingagoni kuninyorera tsamba yekuti tichirega. Pakupedzisira vandidana kuma29 vozondibudisa kuma20 past 10. Vanhu vatonzwa meseji yokuti Chivhanga ari kumapurisa nenyaya yedhemo, saka zvabva zvaita kuti vamwe vedu vose vava vanoenda.
Vadherisi Mudzingwa vanova nhengo yeDART vange vabva mudhorobha reSvarane uye vari munyori mukuru wevanhu vakaremara musangano weMDCT vati zvaitwa nemapurisa nehurumende zvinoshoresa.
Tradition yemuZimbabwe yava kutozikamwa kuti havachadi kuona vanhu vanodemonstrata.
vedhati vati kunyange hazvo vavhiringidzwa vachaenderera mberi nekuratidzira vachikurudzira kuti hurumende yezanupf nemutungamiriri wayo vachibva pachigaro nekuti vakonewa kutungamirira nyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nhasi vabatana nevamwe vatungamiri parufu rwevaimbo wemutungamiri wenyika yeIsrael vaShimon Peres. VaObama vati chaivo chido chemushakabvu kuti Israel igarisane murunyararo nePalestine. VaObama vati vaPeres vaive nechiremera chakaita savaNelson Mandela uye mambokadzi Elizabeth vekuBritain. Mutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas vanga vari parufu urwo. VaPeres vakaoma mutezo mavhiki maviri apfuura vakazoshaya nechitatu. Nhaurirano dzekuunza runyararo muDRC dzatanga nhasi kunyange hazvo vamwe vanopikisa hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila vasina kuuya vachiti vaKabila vari kuda kurambira pachigaro kunyange temu yavo iri kutarisirwa kupera muna zviita. Vanhu vakawanda vakafa mukuratidzira uye vamwe vanosvika chiuru nemazana masere vakasungwa vachiratidzira. Zviri kubuda kuJohannesburg muSouth Africa kumusangano weConvention on International Trade in Endangered Species kana kuti CITES zviri kuratidza kuti vanhu vari kutengesa nyanga dzenzou nedzimwe mhuka dzisingatenderwi vave kuzviita vachishandisa dandemutande reInternet. Mumwe anorwira kodzero dzemhuka vaChuling vanoshanda nesangano reTraffic vati ongororo yavo iri kuratidza kuti vanhu vari kuChina vakawanda vari kushandisa internet kutenga mhuka dzisingatenderwi kuurayiwa kana kutengeswa. CITES ichitungamirwa neKenya yakadzika mutemo unodzivisa kutengeswa kwemhuka paInternet. Bato reMDCT mangwana riri kuita mhemberero yemakore gumi nemanomwe raumbwa kuWhite City Stadium kuBulawayo. Mhemberero idzi dziri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuunza shanduko munyika kana kuti redefining the endgame. Mumashoko kuvatori venhau, bato iri rati riri kunetseka zvikuru neurombo hwatekeshera munyika. Bato iri ratiwo mumakore ose apfuura kubva zvaraumbwa nengo dzaro dzaitwa kafira mberi kusungwa nekutyorerwa kodzero uye vatungamiri vebato iri vachisungwawo asi raramba rakamira semusambangwena. MDCT inotiwo mumhemberero idzi iri kurangarira vose vakaurayiwa nekune vanoitsigira. Bato iri rati rakazvipira kushanda nevamwe vanopikisa kuti vaunze utongi vava Mugabe kumagumo. Mangwana musakanganwa kuteerera Studio 7 apo tichaita hurukuro nemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai nezvemhemberero idzi.
Makore 17 apfuura tasangana nezvakawanda. Chokutanga takarova vasungwa nembama pabani konfuranda dzamupira tikakukwanisa kuita the first part muno muZimbabwe yakava ne almost half half nezamupira pakigari takavaziyazve pareferendum yakaitika 2000.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vachitaura nezvekusvitsa makore gumi nemanomwe vachitungamira bato reMDCT. Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 anotipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIvory Coast.
A America inoti kana nyika ichinge yatsaudzira pane zvinotarisirwa kuti inge ichiita zvikuru munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu uye utongo hwejekerere inotemerwa zvirango. Chinangwa chekuita izvi kuti nyika iyi idzoke mugwara. Zvirango izvi zvinosanganisira zvekufamba kana kudyidzana neAmerica munyaya dzezveupfumi. Nyaya yekuita mirishonga munyaya dzezvematongerwo enyika uye hondo zvakapa kuti muna 2006 America itemere zvirango vamwe vatungamiri venyika yeIvory Coast mushure mwekunge munyika iyi maita hondo pakati pehurumende nevanopikisa. Hondo yakatanga apo vaAlisa Watara vakasarudzwa kuita mutungamiri wenyika asi vaitonga panguva iyi vaLaurent Gbagbo vakaedza kurambira pachigaro. United Nations yakatemerawo vaGbagbo zvirango. Mushure mekuona kuti zvinhu zvagadzikana munyika iyi, mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vakabva vabvisa zvirango zvakatemerwa Ivory Coast. Mumwe mutauriri webazi rehurumende yeAmerica kana kuti State Department Deputy Spokesman Mark Toner vanoti vaObama vakaona zvakakodzera kubvisa zvirango nekuti muIvory Coast mave nerunyararo uye utongo hwejekerere hwadzoka.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Munhau dzemitambo, makundano eCastellaga Premier Soccer League amboenda kuzororo kupa mukana kumakwikwi echibuku Super Cup. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Makundano emikombe anowanzotevirwa nechaunga zvekuti nhandare dzichange dzakazara kuti tashu apo mitambo mina ichatambwa mumativi mana ese enyika. Harare City ndiyo ine mukombe uyu asi ine dambudziko guru apo iri kusangana neZPC Kariba munyamunga stadium. Pakatamba zvikatwa zviviri izvi mumutambo weleague, Harare City yakakunda 1-0 munyamunga imomo asi muongorori wezvemutambo wenhabvu uyu vaMeshack Chisaga vanoti nematambiro ari kuita katurukuturu iko zvino hazviite kuti varohwe.
Mutambo wandiri kutarisira kuti ZPC sezvo inenge iri pamba kuda ichasimudzawo mutambo kuti igovayo nokuti iwe ZPC ino ndiri kuona ichibudirira pamutambo uwowo.
Mubulawayo mune mutambo uri kutyisa pakati peHighlanders neHaumine. Haumine inorairidzwa naKelvin Kaindu uyo aimborairidza Bhosvo kare zvekuti pese pavanosangana zvikwata izvi hapadaidzwe anonzwa. Chikwata chiri kutungamira makwikwi eCastellaga Premier Soccer League cheFC Platinum chakananga kutriangle panguva iyo ngezi Platinum Stars ine Chorocho Pirates pamusha wayo weBaobab. Chikwata chinotora mukombe uyu chinopiwa mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nemakumi maviri nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa kwebato reMDCT makore gumi nemanomwe raumbwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Mujikamu chedu chatuno tarisa Jemi Manzi nastine urukuro nemimbi wechidiki Endimurizo.
Endimurizo yaka sarachinji kudai endrongwe. Na inda kakura nchigo ima kuhoro le majike chesu. Kwa ndatanga naona mpuma japeza. Ya mwona ikaji mki ambena kuna maila ke. Kame antibati bari bari zileke. Kana mpuna jiji mpoma.
Dani, you do watch you. Need a gun in bagas in the evening, you need to love them all. Need a gun in bagas in the evening, you need to love them all. Chibantu, say, big guitar.
Saka maberekerwa kupi mukoma hendi?
Maberekerwa kuBulawayo asi tikaita primary level yangu Notion.
Manzi wenyu tirikuona uri kufarirwa zvakanyanya nevanhu vemapoka akasiyana siyana vechidiki vechikuru. Chii chamungataura chamunonyatsoti ichi ndo chandakaisa mumanzi wangu kuti vanhu vaufarire?
Inini kazi dzacho ndakangoti ndinowanzoimba zvisati ndakamboimba. Like mukatarisa
mukoma ndinika kuti mune mhanzi akati kuti yamaburitsa ndeipi yamungati iri kunyanyo farirwa neveruzhinji
album rangu re kipiri atere ndora ndoto karibe sakati.
Kambo derira kubva kuna Endimurizo uyo wataita naye hurukuro pamusoro pemimhanzi yake kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Vadzidzi vatatu vepaUniversity of Zimbabwe vakasungwa nezuro vanobhadhariswa mafaindi $10 pamunhu kuti vakwanise kuburiswa muusungwa. Mapurisa kumasvingo orambidza vakaremara kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira nekunyunyuta neutongi hwehurumende yavamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai achiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau murimi rwendevele.
Só com isso, cara.